Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 18 2020. Makaterera kustudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vemakereke vanokurudzira kuumbwa kwesangano revakazvimiririra kuti riongorore kushungurudzwa kwemadzimai. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe hwasvika pamakumi mana nevana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano revatungamiri vemakereke reZimbabwe Heads of Christian Denominations rakurudzira kuti paumbwe sangano revakazvimiririra kuti riongorore kushungurudzwa kwemadzimai nevanofungidzirwa kuti mapurisa nevasori munguva ino iri kunzi vanhu vagare mudzimba kana kuti lockdown. Izvi zvinotevera kupambwa nekushungurudzwa kwemadzimai matatu muHarare uye kurohwa zvakaipisisa kwevamwe kuBulawayo. Zviitiko izvi zviri kushorwa pasi rose kunyange hurumende yakazivisa kuti iri kuferefeta nyaya idzi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wesangano iri varizve munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata.
Gwaro iranyogwa neZimbabwe Heads of Christian Denominations arisi kutaura pamusoro penyaya yevatatu ava, Johanna Mamombe, Cecilia Chimbiri naNetsai Marova chete. Rinotaurawo pamusoro penyaya yaNtombi Zodwa naNokutula Mpofu, avo vakatogwa vakarohwa nemapurisa zvakaipisisa mazuva apfuura. Rotaura zvekare pamusoro penyaya yemaabductions netocha, nyaya dzakabuda mumavhiki akati wandei apfuura dzinoratidza kuti inyaya dzisingataugwi dzichipera.
Munorevea pa Reverend Mutata
dzinongomuka, asi pakati padzo dzese pana vanhu vakatobuda vakakuvara, hapasati pava nekana imwe chete yenyaya idzi yati yapera. Chechipiri ndechekuti gwaro rinotaura musoro penyaya yekuti muna 2020 tiri kupemberera makore 25 anniversary yekurangarira Beijing Declaration kana kuti chibvumirano chepasi rese chekusimudzira kodzero yemadzimai.
Tichitarisa zviri kuitika munyika panguva inoyi, vanhu vachinzi vagare mudzimba,
takatarisa nenyaya yecovid, tiri kuona kuti mudzimba kushungurudzwa kwamadzimai kwanyanya zvikuru. Saka vatungamiri vemakereke vari kushishikana zvikuru kuti nyaya yakadai ingaitika sei mugore ratinofanira kunge tichipemberera utungamiri nokuremekedzewa kwemadzimai. Chetatu, panotaurwa pamusoro penyaya yekuti muna 2020 tiri kupemberera makore makumi mana ekuzvitonga kuzere, tichirangarira kukoshesewa kweupenyu hwevanhu vese, especially vanhu vatema, asi tichirangarira kuti vanhu vechikadzi vakasafa double marginalization munguva yecolonialism. Saka zvinoshushisa vatungamiri vemakereke zvikuru kuti nemhaka yenyaya yakadai yaitika mugore iro rino, vanoendazve vachitaura pamusoro penyaya yebasa rinofanira kunge richiitwa neZimbabwe iye zvino, sezvo iyo iri chair weregional policy chiefs cooperation organization, uyezve iri ichitungamira organ on politics, defense and security cooperation at SADC. Mubvunzo mukuru ndokuti izvi zvaitika hazvisvibisi zita renyika here panguva yatiri kutsvaga kuvaka ukama nenyika dzakawanda? Ndidzo nyaya dzasimudziwa neutungamiri hwemakereke vasati avaita zvinhu zvavanokurudzira kuti zvinofanira kugadzirwa. Blessing,
zvii zvamuri kukurudzira kuti zviitwe kugadzirisa matambudziko aya?
Chekutanga ndechekuti panoda kuinstitutwa an agent independent investigation yenyaya yekuti shungurudzigwa akaitwa vasikana ava vekubulawayo Ntombi Zodwa naNokutula then Joanna Cecilia naNetsai anoda kuti aongorogwe nebazi rakazvimirira rega kuti tizive kuti chokwadi chii chakaitika chechipiri pari kukurudzigwa zvikuru nyaya yekuti COVID-19 ngairege kuva mukana weku shaiwa simba kwekodzero dzevanhu chetatu kukurudzira zvikuru kuti parliament ngaidzokere panzvimbo yayo ite basa rayo reoversight chechina pari kukurudzigwa nyaya yama independent commissions kuti vatore ma responsibilities avo akanangana nenyaya yekupfudzira mberi kusungirigwa kwe constitution kumunhu wese cheshanu inyaya yekukurudzira vese vanoita zvekudzivirira vanhu kuti vaite basa ravo vachikoshesa zvikuru unhu nekukoshesa sanctity yeupenyu hwavanhu vose vari kushanda navo chetanhatu inyaya yekuti zvizvarwa zvese zvemuZimbabwe zvirambe zvichikosesa nyaya yekuzvidzivirira kubva panyaya yekubatwa nechigwere cheCOVID-19.
Reverend Dr. Kenneth Mutata vange vari paRunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe hwasvika pamakumi mana nevana 44. Harare ndiyo ine vanhu vakawandisa vane chirwere ichi vanosvika makumi maviri ichiteverwa neBulawayo ine gumi nevaviri. Mashonaland East ine vanhu vatanhatu. Mashonaland West ine vanhu vashanu. Uye Matabeleland North ine munhu umwe chete. Vanhu vafane chirwere ichi muZimbabwe vachiri vana uye vapora vave gumi nevanomwe kana kuti 17. Vanhu vanozivikanwa kuti vane chirwere ichi vanoita makumi maviri nevatatu 23. MuAfrica, Africa Center for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru makumi masere 80,000 babatwa nechirwere checoronavirus muAfrica uye vashaya vanodarika zviuru zviviri nemazana mana 2,700. Vapona vanodarika zviuru zvitatu 30,000. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni mana nezviuru mazana matanhatu 4,600,000. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni mana nezviuru mazana matanhatu 4,600,000. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi, vave kudarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 million. Pasi rose vanhu vafane chirwere ichi vanodarika zviuru mazana matatu 300,000 asi vapora vachidarikawo miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe 1.7 million. Sangano repassenger association of Zimbabwe rinoti harivumirani nezvarongwa nehurumende kuti vemakombi vakazvimirira varambidzwe kutakura vanhu kunyangwe kurambidzwa kwevanhu kubuda muZimba kana kuti lockdown kwapfuura. Hurumende inoti Zimbabwe United Passenger Company, ZUPCO, ndiyo yega ichabvumizwa kutakura vanhu ichiti vanoda kutakura vanhu vanofanira kunyorera kuZUPCO. Vachitaura pamusoro pemamiriro akaita zvinhu maererano necoronavirus, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati makombi akanyorera achibvumirano neZUPCO ndiyo ega achabvumizwa kuita basa rekutakura vanhu. Asi mutungamiri wePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vaudza Studio 7 kuti sangano ravo harivumirani nechirongwa chekuda kupa kambani imwe chete rezensi kuita basa rekutakura vanhu. vaGoliath vanoti hurumende yakazviona kare kare kuti kambani inoita basa pasinayo inokukudzana naye haiti basa zvakanaka vachiti ndosaka hurumende yakange yava kubvumidza vamwe vanhu namamwe makambani kuita basa iri.
Isu sesangano repassenger association of Zimbabwe atisi kufara zvikuru nokubviswa kwemakombi pamugwagwa nekuti zvinoita kuti pave nemonopoli panyaya dzekutakurwa kwevanhu kwakanaka. Hapazove nemakunda ano vanhu vazhinji sezvo zvamuri kunzwa kuti vari kunonoka kuenda kumabasa nekuti iyo kambani yeZupco haisi kukwanisa kunge ichitakura vanhu vese muZimbabwe kana kuti mumadhorobheni vanhu vakawandisa. Chinhu changa chichiitika ndechekuti vanhu vanga vachitakurwa vakawanda nemakombi vachaiswa kutaundi kupfuura kutakurwa kwavanga vachiitwa nemaZupco. Paongorero yatakabva kuita isu tinopikisana nazvo kuti izvi hazvina kunakira vafambi kuti vange vachitakurwa nekambani hwani yeZupco. Monopoly yakabviswa ma1993 yakudzorwa zvakare ichinzi franchise.
Saka munotii pane zvatorwa nehurumende zvokubisa mumigwagwa makombi akazvimirira uye kushandisa kambani imwe chete mukutakurwa kwevanhu?
Isu hatiwirirane nazvo nekuti vanhu vachachema kana kuti vanhu vachatambudzika vanhu vanotakurwa nemichovha kana kuti nemaduta vanhu akasiyana siyana. Isu tinokurudzira nyaya yokusimudzira vanhu vatema mune nyaya dzemabhizimisi nyaya yeblack empowerment kuti zvaakubvisirwei zvaakuenda kupi zvaakufamba sei pasina nhaurirano yaiitwa yekuti vanhu vanga vachizvinge vachibatsirwa. Isu hationi kunaka kwazvo, tinoona kunaka kwazvo kana paine makundano pamakambani anotakura vanhu muZimbabwe semuenzaniso zviri kuitwa kuSouth Africa kuti makombi ari kutakurawo mabhazi ari kutakurawo matreni ari kutakurawo vanhu vachiendeswa kumabasa. Ndiwo makundano atinoda iyayo, kwete kuti tidzore zvakare monopoli. Monopoli haishande zvachose. Hurumende yakazviona zvakakodzera kuti ibvise 1993 apo tonzwa kuti yaakudzoka zvakare. Isu sesangano repassenger association of Zimbabwe hatiwirirani nemonopoli zvachose.
Avo vange vari mutungamiri wepassenger association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunare kukadoma nestudio 7. Mushondorino hurumende yazivisa kuti mari yemapepa itsva inenge iri yema$10 nema$20 ichitanga kushandiswa munyika munguva shomanana. Hurumende yakazivisazve kuti zvirongwa zvokurwisana nekupararira kwecoronavhairasi munyika hucharamba huripo uye huchange huchiongororwa masvondo maviri ega ega. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kuunza mari itsva uku kuri kuitwa nehurumende hakuna zvakunobatsira mukudzikisa mitengo yezvinhu. Vanoti hurumende inofanirwa kuve nezvirongwa zvokubatsira vanhu vainoti vagare mudzimba kwete kutevedzera zvinoitwa nedzimwe nyika dzine nzira dzokubatsira vanhu vadzo vanenge vasingabudi mudzimba. Munyori mubazi rezvokuburiswa kwemashoko vanik mangwana vanyora padandi mutande ravo retwitter vachirumbidza mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vachiti vari kuita basa rakanaka uye vari kuchengetedza upenyu hwevanhu vemuzimbabwe zvakanaka.
Mavonero angu ndewekuti basa ramabhengi notsava ndorokuti mari ikwanisike kuwanikwa navanhu vanenge vainayo vachinotora kumabhengi vachikwanisa kuzondoishandisavo kutenga kwavanoenda kungava kumusika kana kumusha kusina zvimwe zvamazivano zviya zvokutengeserana zviya. Asi kuuya kuri kuita mari iyi inenge nzira yekutoti hurumende yavona kuti mari yanga iriko ma$5 aya haachina chaachatenga nokukwira kuri kuita zvinhu inflation iya. Kuuya kuri kutoita mari iyoyi yama$10 ma$20 hakusi kuzodzasa inflation aiwa kuri kutozokwidza mutengo wezvinhu iko neinflation iri kutozokwira nokuti hurumende yatodavira yoga kuti mari yanga iriko ma$5 awa haichina chaichakwanisa kutenga. Zvekare pavanounza $10 vachatiwedzera zvevakati vachiwedzera zvemari inokwanisika kutoreka kubhengi kubva pa 300 yainzi tiyo inokwanisa kutora munhu pavhiki kuinda pa 1000. Saka kutodavira kuhurumende kuti a 300 yaita kuti vanhu vatore pavhiki haichina chaichatenga, taakuti vakwanise kutora 1000. Zvekare 1000 iyoyo tikatarisa isu kudhura kwavakuita zvinhu, tinoona kuti inflation iri kuramba ichitongokwira. Vamabhizinesi havasi kumboteerera zviya zvinotaurwa nehurumende zvokuti tabvumirana kuti zvinhu zvisakwira. Takati vawe hurumende vaitaura vachioni kuti zvinhu zvakatokwira, havasi kuteerera nokuda kwekuti inflation iri kuramba ichikwira.
Tikatarisazve panyaya yelockdown iyi kuri kurwisana necoronavirus, munofungei nezvataurwa zvakataurwa nezuro nemutungamiri wenyika kuti havasi kupindudza zvinhu pari zvino, lockdown isharamba iripo ichiongororwa mavhiki maviri, munofungei nemamiriro akaita zvinhu izvi? Kana takatarisa kuti vanhu vagara vari kunetseka vari mudzimba, asi hapana chati chadzikwa chokubatsira vanhu panguva ino yelockdown.
Ndinoona sekuti hurumende apa yaratidza sekuti iri kuona neziso rimwe pamusoro pokuona namaziso maviri. Ziso rimwe racho riri rokuti vanongotarisa chete coronavirus, vasingatarisi zhara ina vanhu, kuti vanhu vacho vanonzivo vamainfomo sekta ava vanozvitengeserawo zvinhu zvavo, vanova ndivo vavakawandisa chaizvo vachidriva Zimbabwean economy kuti vanonzike zvino ngavambomira hameno kusvika riini. Hurumende haisi kutarisa matambiko ari kupinda nezhara iri kupinda mumazimbabweni zvachose, vari kungotaridza ziso rimwe chete rokusha coronavirus. Pamwe vari kuteerera chaizvo nokutevedzera zvinoita nyika hombe dzakaita saana America kuti vanozoinda vakupa vanhu mari inonzi stimulus iyei. Apa vakangotaura kuti ava havavhuri, asi havana chavanovapa kuti zvinovorarama nei zvavasingavhuri kudero. Tokumbira hurumende ishandise maziso maviri wokuona kuti havafaniri kuzouraya vanhu nezhara. Taitarisirawo kuti minister wefinance uchazama kuti jekesera pachena kuti zvirongwa zviri kuitwa nehurumende izvi zviri kuuraya ikonomi papi, asi wakangonyarara. Unemployment yasvikawo papi nezviri kuitika izvi? Hatisi kuzvinzwa izvozvo.
Kana makatarisa mabatirwo ari kuitwa nyaya dzezveupfumi pamwe chete nenyaya yecoronavirus lockdown iyi, munogutsikanawo here nemabatiro ari kuitwa zvino nehurumende?
Handisi kugutsikana chaizvo nenyaya yokuti vanonyanyo kuvhara zvinhu nyika yose, namamwe matunhu asina kana kumboita coronavirus iyo aidoranzi aya matunhu asina akaita tutisana masvingo kusati kwasvika coronavirus iyo muvanhu vaidoro vasununguravo kuarea iyoyo vovharidzirawo toti isu vanhu vari kuBulawayo, vari kuHarare, vanenge ndokuna macoronavirus akawanda vovharidzirwawo kuti inemi chiregai kuinda kumatunhu akati.
Muzvinafundo Eliot Masocha vari parunare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. NewZimbabwe.com inoti Senator Elias Mudzuri vari kukumbira vakuru vemakereke, madzishe, vana muzvinabhizinisi nevamwe kuti vabatsire kuyananisa zvikwata zvakasiyana mubato reMDC zvinhu zvisati zvanyanya kuipa. Chronicle rinoti kanzuri yeguta reBulawayo nhasi riri kutangidza kuwanisa vanhu mvura zuva rimwe chete pasvondo kwemaawa 12 munzvimbo inenge ichipiwa mvura. MuChronicle makare mune nyaya yekuti guta reBulawayo rinoti rakarapa vanhu vana vakanaya kubva kuchirwere checoronavirus. Herald rinoti vanhu vazhinji vari kutumira mashoko enyaradzo mushure mukushaya kwava Absalom Sikosana, vakange vari nhengo yepolitburo yeZANU-PF vakashaya nemusi wemugovera vakapihwa chiremekedzo cheugamba. VaSikosana vakashaya vave nemakore 10. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
vane zvayo ndezveya vakadzi vatatavo ah varume vakaita zvinhu zvakashatavo totokumbira yechamisa kuti dai anga aimira mira nokuti vanhu ava vari kufira nyaya yechamisa dai anga atomira chaiko chaiko dzava vanhu vavo vabatwe
mangwanana akanaka kustudio 7 ini ndinoitwa mai mhofu ndiri kupita Maritzburg nelockdown inei taachikumbirawo malaisha.com yatinotumira nayo magrosari kana tichitumira magrosari kumusha zvezvireva kuti vanhu havane nzara havana chikafu but malaisha.com zvairi kutiitira soka vari kunonoka munhu anomusvika pamaofisi zavo kana kuma 6 a.m. kana kuma 5 munhu yeye achabva ipapo panguma 4 anoswera muswero wese ari ipapo nenzara akamirira zvinhu ndofunga wakuwandirwa chaizvo chaizvo vanhu vemalaisha.com ngavasadaro so ngavatibatsirewo kupa hama dzedu chikafu kana tichinge tatumira zvimwe tinototi dhirivhari malaisha anofanira kudhirivhara kusvika pamba wati dhirivhari kudaro malaisha pamwe ari kutozopedza 2 weeks zvinhu izvo zvisati zvaenda vanhu vatozoteerako enezvo nemabhazi ari kunetsa ngavasadaro so ngavabate makastoma mushe ngavatiitirewo mushe wemalaisha.com
mamukasi mamukasi apo vashamarari vestudio 7 mosi vashamarari nini vateereri vestudio 7 aiwa ndinoziva zvangu kuti aiwa zvinonetsa kuti vabude pachena vachizvitaura asi problemu iripo yapinda muMGC ndeyekuda zvidanho mutungamiri ndohuri kudiwa chaizvo saka tinoona kuti hakuna kwatinoenda tichidaro musangana hukure kana tichidaro asi ndinovimba kuti aiwa vanhu vaakuzoona kuti aiwa kushandiswa uri kuitwa upati MGC tichatiwa nepati inokwikisa yezanopefu ndinovimba vamonzora maikupe vakomisi vamudzuri vose avo vanozviziva kuti MGC alliance haina kufomwa navachamisa yakafomwa nadr Richard Morgan Tsvangirai
ndinonzwa mavhurudza ndinogara kwamutare kusakubva taita dambudziko maningi muno muguta remamutare kubudikidza nekanzo kubudikidza nezesa takadzimirwa magetsi muna september october up to now hatina magetsi
nyaya yezesa yaiti iyo hatina kuisirwa maprepaid meters ende because hatina kuisirwa maprepaid meters ofici not our problem inyaya yekuti magetsi edu isusu taibhadhara pabulk meter up to now saka zesa ikaenda kunopa complain yekuti kanzo yaani chikwereti kuzesa ndosaka ikadzima magetsi kumablok kumaonde kumatida kumuflat yenze rinove ri dambudziko riri kuafecta vanhu vazhinji maningi zvino nemaextension elockdown yakanga ichingotaurwa nezvaona zvino vanhu vese tiri kungotambudzika because of magetsi hatichazivi pekutangira bhozi kanzo takaifambira tikatraya kuindiga matoks nekanzo
hapana kana chimwe chiri kubuda zviri kuratidza pachena kuti kanzo yemamutare yakundikana pakuhendela nyaya dzedu isusu dzemagetsi dzemusakobva so ezizesa yachona zvichireva kuti mukanzo nemuzesa vari kurwisana ivo pachezvavo asi kurwisana kwavo kwavari kuita kunoko kwakuafecta isusu maresidensi
makadiko kustudio 7 uko aisi tiri kurwadziwa nevasikana ava masiyaiwo emunyika medu tinoziva achishanda zvekushanda zvezvo kuti vanonyurura nyangwe nenyaya dziri pasi pemvura asi dzimwe dzese dzokidnepwa kwavanhu dzavakundainda nokureva kuti ndiwo ende iko zvinezvi zvazonyatsoenda pachena vanhu vangakidnepwe pacentral paya akazara masiyaiwo nyangwe nekunze kwese uko hazvidaro
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri weamerica vadonald trump vanoti vaimbova mutungamiri weamerica vabarack obama vakanga vari munhu asingazivi zvaaiita izvi zvinotevera mashoko ava Obama ekuti vaTrump nevanhu vavo muhurumende havasi kuziva zvokuita pamusoro pedambudziko rakatarisana nenyika. Kubva zvavabva pachigaro vaObama vange vasingatauri chinhu pamusoro pebasa riri kuitwa navaTrump kusvika dambudziko recoronavhairasi ratanga kuuraya vanhu vazhinji muAmerica. Muongorori wezvematongero enyika vaCalvin Manduna vanoti vaTrump vari kuedza kufadza vatsigiri vavo.
Ndingati chinhu chinoshamisa kunzwa vaTrump vachiendera mberi nekutukirira vaObama. Zvinhu zvasingazikanwi mupolitics dzekuno kuAmerica. Vaigara vane maitiro ave kuti anenge asiya basa sapurezidend anopinda atauri zvakawanda nezvake ezekatesi. Saka maitiro avaTrump chinhu chinotoshamisa mashura. Asi ndomuna sezvo riri gore resarudzo, vaTrump vanoziva kuti vatsigiri vavo havafariri kunzwa nezvaObama. Saka he has deliberately chosen kuramba vachituka vaObama. Vanoziva kuti chinhu chinofadza vatsigiri vavo.
Asi vamanduna vaTrump vari kuedzawo kuti dene vawana rutsigiro kubva kuvanhu vechitema muno muAmerica, asi vano kana vachingotukirira vaimbove mutungari wenyika wechitema wekutanga muAmerica vaObama. Vanofunga kuti izvi zvingapera sei? Vanoona sokuti zvingavabatsira here kuwana tsigiro inobva kuvanhu vechitema muno muAmerica?
Maadvisor vaTrump vanenge vakaita mets dzavo semaonero angu, and vanenge vakavavaudza kuti mavhotes atinowana kune vatema mashoma. Saka it's a negligible amount kuti it's better tirambe tichisunda message kwero rekuti vaObama vakashata. Zvinhu zvinofadza strike vatsigiri vaTrump especially vachena kuva vanoti core base yavo ndo gamble yavari kutora iyi. Saka vaObama nyaya dzeimmigration, nyaya dzedzidzi ndo dzavacharamba vachingoendera mberi nadzo kusvika tasvika kusarudzo renyika.
Mataura imimi kuti zvanga zvisingaitwe makore apfuura aya zvekuti vakange vachimbovatungamiri venyika vashorane nemunhu anenge achitonga ipapapa, asi ivo vaObamavo vanotaurawo vachishora vaTrump. Zvakafanana here?
Ndoona kunge hazvina kufanana nokuti chinhu chakatanga navaTrump. Saka vaTrump kubvira pavakasarudzwa muna 2016 pavaikampena vakashandura maitirwo ezvunhu, and we are now pa new dispensation yekukampeina. Zvinhu zvaimbonzi zviri taboo kuita zvaakungoitwa pachena. Ndo vaTrump vakaunza era iyo yekutuka, kutaura zvonyadzisira and so on is now acceptable. VaObama vakungotsivawo zvavaimba vaswera vachiitwa nevanhu vaTrump. Navowo futi vari kuedza kubatsira vaBiden. Sezvo vaBiden tiri kuona kuti haisi kandidheti yakasimba. Saka vaObama kana vachikandawo mazwi zvinhu zvezvibetserawo kuisa energy mukampeni yavaBiden.
Mataura imimi muchiti vaObama vari kuedzawo kubatsiravo vaJoe Biden, vaTrump vari kuedzawo kuzvibatsiravo nebase yavo. Munoona sokuti varume vaviri ava vanobudirira here negwara iri ravari kutora?
Izvo tichaona kana tasvika pasarudzo pakupera kwegore. Chandingati inini masapota emabato maviri maposition avo are so entrenched now muno muAmerica. Handifungi munowana mavhota akawanda anoti zvaita vaTrump zvanokonvinza panguva yecovid iyo in the last few months kuti ndichinje kubva kumadhemocrat kwandanga ndiri ndine kuma. Pane bhesi mumabato maviri, pane bhesi isingafi yakachinja kala chero zvadii. Saka kune vanhu ava hapana difference nezvinhu zvaitika. Vashomawo pamwe pakuhandling yavaTrump nenyaya yecovid nemaitiro avaya vachituka vanaObama. They may find it repulsive and reason enough kuti vachinje kuvhota kwavo. Saka hameno tichaona pakusarudza kuti zvabatsira here and zvabatsirani.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vaCalvin Manduna vari parunhare muno muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. vemakereke vanokurudzira kuumbwa kwesangano rakazvimirira kuti riongorore kushungurudzwa kwemadzimai. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikuunzirazve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.